Wachitaura anesuri wa 7 pamukano wa Zimbabwe nebotswana wera mokobana border post muzare pretty msonza vano ti vachatanga vafunga kaviri kuti vandiye kubotswana kunosvaka maporo manyoro
hai gore ra 2019 handione hangu uchizoka kunoku hai zvakaoma kana ndakuzoka hangu nengenda kuzoka ndine madhei ndichitora 30 days hangu ndichidzokera ku ndichiya ndichishanda kana kupera ndipure ndiende kuzimbabwe nekuti hai tinosangana nezvinorwadza kunoku
nokuda kwenzara iyo yapfunya chisero muzimbabwe zvimwe zvizvarwa zvenyika zvinoenda kunopotera kubotswana nesouth africa uko zvinorarama nekungoita chamuka inyama rumwe ruzhinji rwevana vezimbabwe mubotswana runorarama nekuita wakiti negonzo nemapurisa enyika iyi sezvo zvisiri nyore kuwana mvumo yekugara nekushanda zviri pamutemo mutauri wemapurisa emubotswana havadi pekumutube vatenda kuti vanoomesera vanoshanda mubotswana zvisiri pamutemo sezvinotaurwa nemitemo yenyika yavo asi varamba nyaya yekuti vanovaonesa ndondo pamuzinda unochengeterwa avo vanenge vakamirira kudzoserwa kumusha wefrancis town center for illegal immigrants chimwe chizvarwa chezimbabwe chinobva kumasvingo amai memory musenga negavi vaudza studio 7 kuti vanonyimwa chikafu senzira yekuvatidzisa kuti vakapindirei munyika iyi vasina magwaro
patavata papa tinototambudzira zvinorwadza nekuti kana unototiwa kunge zi1 une mwana kusina chikafu kana uri mukati ukangotida weti kuda kuita weti havavhuri dhoo tsara mvura kusina kana chinhu mukati apapa tinonetsa yasingaiti
vachitsinira mashoko aamai musenga negavi chimwewo chizvarwa chezimbabwe amai mata matsvuku vanoti vakapotsa vafirwa nemwana nokuda kwoutachiwana hwaainge abatira ari muusungwa umo musina kushambidzika
kana uchitaura navo kuti ezinonhiso ndakutaura mwana ari kurwara kana mbonyora kuti mwana ari kurwara vanongokutora kunge munhu usina kukwana vanozoti papa havatofunga ivo vanozouya kuzokucheka
asi sezvo atayamariwa murutsva asingachatsi kusvipa mhapa vatendai mutaura yavanoti nzara iri kumutsva inokuda kwokushayikwa kwemabasa ino pokuti vangozvipira kuti vaende kubotswana
haa kuti tiregere kuuya hazingaiti kuti tiregere kuuya nekuti tikagara futi uko nevana vacho vanenge vachida kuenda kuchikoro vanenge vachida mari dzemafizi saka at least tikadzokawo tichikashandawo tichitumirawo mari kumusha zvingatiitira zvakanaka tinenge tichizoona nesituation yacho kuti zvinenge zvakamira sei kana situation ichinge iri nanowo tinogarawo kumusha asi kana zvakaoma seizvozvizvi zvinototiforceredza futi kuti tidzoke futi kuti tizotsvaga zvokuita kuno
vapfumani tekere nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari gweta rinorwa kodzero dzevanhu vaudza studio 7 kuti botswana haisi kutevedzera urongwa hwakabvumirana nenyika dzepasi rose mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu
ya vaabata vanhu zvakanaka 100% tinotozoona ndiri mawitness azvo havabata vanhu zvakanaka vanotiita kunge nhapwa kunge tisina kwatinobva samusaka
vatekere vaenderera mberi vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zvingakwidza nhuna dzazvo kumasangano akafanana neamnesty international kana united nations human rights council
ndingadivaise vamwe vangu vekumusha mazimbabweni kuti dai vakwanisa kuudza mabazi akafana neamnesty human rights organization and some stuff so that shoko risvike mabatiro anoitwa vanhu mumaprisoni mustokis especially nemaforeign government
ndakamirira studio 7 mufrancis town muno mubotswana ndini shingirai madondo